Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvekare manero anhasi uri musi wechina chivabvu 30/2024 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi. Vamwe vatendi vekereke United Methodist Church varatidzira marare nhasi vachitsutsumwa nenyaya yokubvumidzwa kwengochani mukereke iyi. Zimbabwe inonzi iri pakati penyika dzemuAfrica dziri kubiwa goridhe riri kuendeswa kuUnited Arab Emirates. Kuverengwa kwemavhoti kuenderera mberi muSouth Africa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vatendi vekereke ya United Methodist Church varatidzira marare nhasi vachitsutsumwa nenyaya yokubvumidzwa kwengochani mukereke iyi. Godwin Manguja anotipa nyaya inotevera.
Sachigaro vevatenderi veUMC munyika pasi pesangano reZimbabwe Episcopal Area vaJames Kawadza vati varatidzira ava vabva kumatemana ose enyika uye vange vachida kuti mutungamiri wekereke iyi munyika Bishop Eben Watiwa vaite musangano wechimbi chimbi kuti vazive nyaya yengochani inogona kupatsanura kereke iyi zvakare.
Ngatichitaurawo pachedu kuti izvi zvakaitika izvizvi hatisi kuzvida tuita sei ndiyo petition yatiri kuunza iyo.
Vaenderera mberi vachiti Bhaibheri nemutemo wenyika hazvibvumidze zvechingochani.
United Methodist yataiziva kare haisisiro yako.
Pamusangano wakaitwa mukutanga kwemwedzi uno kuNorth Carolina muAmerica vakuru vekereke iyi mazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nevaviri kana kuti 692 vakavhota kutambira ngochani asi makumi mashanu nemumwe chete kana kuti 51 vachiramba kuti kereke ibvumidze kuropofadzwa kwevafundisi vanoita zvechingochani uyewo kuchatiswa kwevanoita tsika iyi. Asi zvekuropafadza ngochani izvi zvakanzi zviri mumaoko evakuru vemachechi munyika dzakasiyana siyana. Gakava panyaya yengochani rave nemakore akawanda richiitika mukereke iyi uye pane vamwe vanhu vakatombosungwa vakatorerwa zvigaro mushure mekuratidzira. Mumwe wavanhu ava ndiamai Dhura Mburundu vepachinzanga circuit pamutoko senda vanoti havatenderani nezvechingochani.
Ndo zvatiri kufaitira nhasi kuti tibude mungochani kuUnited Methodist inenge ine nguva yekuAmerica iyi iri kufarira zvengochani. Tibude tidambure kuvhute ihwohwo totanga zvinowani.
Amai Lucy Kawenda vepainner city muHarare vakurudzira kuti kereke izvipatsanure kubva kune kuAmerica.
Tinoda kuti tisare nechechi yedu yatisingabatidzani nevanhu vanotenda muchitendo chemangochani.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuna Bishop Niwatiwa sezvo nharembozha yavo yange isiri kudairwa, asi vamwe vanoshanda muhofisi yavo vati UMC ichapadivi rayo panhepfenuro yayo yeEbenezer TV. Mukuru wesangano rinomirira ngochani munyika reGays and Lesbians Association of Zimbabwe vaChesterfield Samba vanoti vanofara kuti nhengo dzeUMC dzabvumidzwa kuratidzira, asi vakati havaoni danho rakatorwa neGeneral Conference yeUMC richikanganisa svondo iyi munyika nekuti Zimbabwe haina mutemo unobvumidza ngochani kuroorana.
I think kutarisanya yekuti vasabvumidzwe vanenge vatirasikei pakuti vanhu vatorimo kuchechi kudara whether ma congregants, whether vafundis vatori mugara vati vari kutosefa.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi, asi mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaConstantine Chiwenga vakashora chingo chani vachiti achipindirana nechitendero chechikristu netsika dzevanhu vemuzimbabwe neafrica muamerica. Vatendi vemuUMC zvikamu makumi maviri nezvishanu kubva muzana vakabudawo mukereke iyi kubva muna 2019 vachinyimuta nenyaya yekuropafadzwa kwengochani. Vatendi vakawanda veUMC muAfrica vanotiwo vari kuronga kubuda mukereke kana tsika yekubvumidza chingochani ikaenderera mberi. Ndakamirira Studio 7 Marare, ndini Godwin Mangucha.
Imwe ongororo yakaitwa nesangano Swiss Aid yakanzi On the Trail of African Gold inoratidza kuti muna 2022 Africa yakarasikirwa negoridhe rinosvika matani mazana mana nemakumi matatu nemashanu kana kuti 435 tons, inova mari inosvika mabhiriyoni makumi matatu nerimwe kana kuti US $31 billion nekuda kwehuori. Goridhe iri riri kuendeswa nemukoto kuUnited Arab Emirates. Panyika dzinonzi dziri kurasikirwa negoridhe rakawanda pane Zimbabwe, Mali neIvory Coast. Aka akasike kutanga Zimbabwe ichinzi iri kuita zvehuori munyaya yegoridhe. Gore rapera nepfenyuro yeAl Jazeera yakaita imwe tsvakiridzo ikapomerawo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mhosva yekuva nechekuita nekubiwa kwegoridhe munyika. America yakabva yatemerawo Zimbabwe zvirango gore rino ichiti nyaya dzeuori dziri kuitwa navamunangagwa dziri kukonzera kuti nyika yeZimbabwe ive neurombo hunotyisa. Asi gurukota rezvekubudiswa kwemashoko Dr. Jenfani Muswere vakaudza Studio 7 kuti manyepo kuti vamunangagwa vanoita zveuori.
Washington is no moral and legal basis to interfere or play a superintendent role in our domestic processes, regardless of the magnitude of its illegal regime change agenda interests in Zimbabwe.
America haina chikonzero kana kodzero yekutitemera zvirango. America iri kungoda kuti hurumende yeZimbabwe ipidigurwe. Havana ukodzero yekuti dzidzisa nezveutongo hwejekerere nekuti tiri nyika yakazvimirira yoga. Iyo America iri kupindirawo mune dzimwe nyika pasi rino ichikonzera kusagadzikana.
Mashoko egurukota rezvekubudiswa kwemashoko Dr. Jenfani Muswere. Tichiri panyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mukuru wesangano rinorwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguu.
Zviri kutaurwa neSwiss Aid handi zvitsva. Chiri kunyanya kutyisa paripoti yeSwiss Aid ndechekuti vatarisa mineral one uye vatarisa nyika imwe chete zvekare iri kutora mineral iyoyo. Saka mubvunzo unenge vaakuti ko mamwe maminerals ko dzimwewo nyika futi dziri kutora goridhe. For example, tine nyika dzakaita sana China, nyika dzakaita sana India dzapindawo zvekare muAfrica vachitiwo havangaarambi vakangopeta maoko dzimwe nyika dzichingodya nekukokota upfumi hweAfrica.
Saka zvinoratidza chii zviva maguhu pamusoro peAfrica?
Zvinongoratidza kuti Africa yakapfuma chaisina utungamiri. Utungamiri huri patriotic, vatungamiri vane shungu yekuda kuona development, vatungamiri vanofunga pamusoro pevanhu, kwete vari kupikidzana kuda kuita mabillionaire kuburikidza nehuori.
Zvinosiya papi chimiro cheZimbabwe?
Chimiro cheZimbabwe chakasviba kare panhau dzehuori, saka zviri kungosimbisisa zvagara zvichizivikanwa muAfrica. Vazhinji vari kutodzidzawo kubva kuZimbabwe kuti munozviita sei.
Asi tichiona kufumurwa kuri kuitwa nyika ukuva maguhu, tingaona here hurumende ichisunga dzichisimba mukubatwa kuri kuitwa nyaya yezvicherwa iyi?
Hurumende yeZimbabwe inoti iyo kana nzou ichifamba, imbwa kana ikahukura inongohukura, asi nzou inoramba ichidi ichingofamba. Saka simba rekurwisana nehuori iko zvino izvi hatifaniri kutarisa kuti riri kuhurumende, riri muvanhu. Kusvikira zvizvarwa zvemuZimbabwe vati ivo taneta nehuori, vorega kutya, voratidzira, vopinda mastreets
kana wachiwa pfura aiwa zvinongo nyurwa marecords kuti ah muZimbabwe makapfurwa vanhu nekuti vari kuti iwo taneta ne corruption asi kana vanhu vasati varwadziwa zvekuti vari ready to protest vachirwisana nehuri aiwa charamba chimwe mvura dzine sewage
abo vange vari mukuru wesangano Center for Natural Resource Governance vafarai maguu vari parunare muHarare na Jonga Kandemiri we Studio 7. Kuverengwa kwemavhoti kuri kuenderera mberi muSouth Africa paine gakava guru pakuti bato riri kutonga reAfrican National Congress richakwanisa here kusvitsa zvikamu makumi mashanu zvinodiwa kuti riumbe hurumende itsva. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vamwe vari kuongorora sarudzo idzi vari mukuru weZimbabwe Exiles Forum, Advocate Gabriel Shumba.
Kune inoi opinion poll. Ma opinion polls haya ndo kutarisa kuti vanhu vachifana kuita fembera fembera havo asi vachishandisa masembos emavoters. Ma opinion poll atiri kuona uona ari kuratidza kuti haingasviki 50%. Asi tikazvitarira tinogona kuzvibatanidza zvine zvatiri kuona zviri kubva kuKwazulu Natal. Kuri kweANC haisisiri yakalidha kwakalidhiwa neumukondo wesizwe. DA iri kuiyo yakalidhawo kuWestern Cape neimwe province. Tikadzoka muGauteng again ANC ino yaina kulidha paawa maresult ari kungotaugwa asi tisati taenda hedu kumafinal. Maopinion polls achingonyanyotaura kuti vanogona kusvika pa 45%.
Ko iyo ANC iri kuti kudii?
Iyo ANC iri kutaura kuti achiri mapuseni nokuti tichiri kungoverenga mavhoti saka iri kungoti vanhu ngavave nepatience vanotsapota ANC.
Asi tichitarisawo maitirwo akaitwa sarudzo dzacho mungati dzakafambiswa zvakanaka here?
Sarudzo dzomuSouth Africa nguva zhinji dzinofambiswa zvakanaka. Ndokuva Blessing unogona kurangarira Zimbabwe Exiles Forum ndeimwe yama observers achiongorora sarudzo iyi saka takapiwa accreditation yedu kubva gore rapfuura. Saka chatinoona chiri kunyanya kubuda ndechekuti zvimamichina zvokusikana zvaazvichishandisiwa kune nzvimbo yazvino iyi hazvina kushanda zvakanaka. Kunewo dzimwe nzvimbo dzatinoona kuti papakanyanyisa kuita malaini avanhu vari kuvhota. Saka zviripo zvataona zvakawanda pamaTV kusanganisira TV chivhitivhiti chenyika SABC mapolitical parties ese achibudisiwa zvakanaka. Saka zvo zvakawanda zvatinoona zvaitiwa zvakanaka kusvikira panguva ino nyangwe zvazvowo kune zvimwe zvaunowana zvine zvichemo nezvichemo.
Avo vange vari mukuru weZimbabwe Exiles Forum, Advocate Gabriel Shumba vange vari parunare muPretoria na Blessing Zulu West Studio 7. Hurumende yazivisa kuti yakawedzera uwandu hwevadzidzi vanoda kuita vakoti. Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vaudza Studio 7 kuti pane vanhu mazana mashanu nemakumi matanhatu nevashanu kana kuti 565 vakatanga zvidzidzo izvi mwedzi uno kubva pamazana matatu nemakumi matanhatu nevasere kana kuti 368 vanowanzotorwa kuzvikoro gumi nezvipfumbamwe kana kuti 19 zvehurumende. Hurumende inoti iri kuda kupedza dambudziko rekushomeka kwevakoti asi mamwe masangano evakoti nevanachiremba vanoti zvingabatsire kuwedzera varipo mari kuti vasanotsvage mafuro manyoro kunze. Mukuziya nezvenyaya iyi, Taboka Ncube weStudio 7 abata vamujiri avo vanoti kuwedzera vadzidzi hakusi kuzokanganisa udzamu hwezvidzidzo izvi.
Kana vawedzerwa kureauti pane demand yekuti tane mainstitutions ati one day due to time nedevelopment expansion yepopulation isusu kana tikawedzera maclinic akawanda munyika anodawo manesi to complete ma
university. Kana sisi tikaita banking akawanda, ndoti wakati kumbere kwavhurwa clinic, wakati kwavhurwa ambulance, kwavhurwa clinic, wakati kwavhurwa health post, wakati kwavhurwa another clinic, wakati kwavhurwa clinic, tikine vashoma. Dzinozofamba here? Parakureva kuti kana tavawanza zvichienda nedemand, quality of service yedu inenge yakuimprova. And also teta kumita demand, toreva kuti kune dzimwe nzvimbo dzinenge dzitorina manesa akakwana.
Tiri kuona zvekare kuti chimwe chezvinhu chaachikonzera kuti manesi aite kushomeka munyika inyaya yekubuda kwawo munyika, vamwe vachinoshanda kunyika dzakasiyana siyana. Pane here matano atorwa neministry kukurudzirawo vachadzidza ava kuti vange vasiri kubuda munyika?
Ewa, zvagara zviripo zvichitaurwa kuti iwewe nyika inovakwa nevana vayo, handii ndozvotaura mukuru wenyika, kudzidzisa vana vedu kuti vadhivheropu nyika yavo zvichienderana futi nekuti tava nezvipatara zvawanda zvinoda vana mukoti, zvinoda manesi, zvinoda chinyi. Saka kuvakurudzira kuti iwewe unovaka nyika yako nounhu wemwene wayo, haunovake nyika isiri yako. Ndozvekutaura mukuru wenyika.
Avo vange vari vaDonald Mujiri, vanhu vamutauriri webazi rezveutano, vari parunhare naTapuka Mwive weStudio 7 vari kuHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatungamiri venyika dzemuAfrica vakapinda mumusangano weAfrica Development Bank kuKenya, vakati Africa ine mukana wekuti upfumi hwayo hukure, asi ine zvimikampinyi zvakati wandei kusanganisira marongero eupfumi akarerekera kunyika dzakabudirira. Africa Development Bank inoti iri kutarisira kuti upfumi hwenyika dzemuAfrica dzakawanda huchakura nezvikamu zvitatu nezvikazvinomwe kubva muzana, kana kuti 3.7% gore rino. Vamwe vanoongorora zvematongero enyika vari kuti Zimbabwe ine zvakawanda zvainofanira kudzidza kubva musarudzo dzekuSouth Africa, kunyange nyika iyi yakaona rusununguko mumashure memakore 14 kubva Zimbabwe yasununguka. Vanoti muZimbabwe vanhu zvikuru vanopikisa hurumende vanosangana nemhirishonga inotyisa munguva dzesarudzo kubva kubato riri kutonga reZANU-PF, mapurisa, mauto pamwe nevasori. Vanoti Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC haina kusununguka sezvakaita Independent Electoral Commission yemuSouth Africa. Asi vamwe ndivo vanoti kana imwe muSouth Africa mhirishonga yakaitika kubva munguva yekutsvaga rutsigiro zvakasiya vanhu vanosvika 40 vaurayiwa kubva gore rapera. Mukuziya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Rikim Konza pamwe nevanoongorora zvematongero enyika vari nhengo yeZANU-PF vaSnowball Tongogara. Tatanga nekubvunza muzvinafundo Konza kuti vanoona sei mafambiro akaita sarudzo nezuro.
Sarudzo dzeSouth Africa kune zvandanzwa vakawanda, kunyange vemapato anopikisa vari kuti Independent Electoral Commission yaedza nepainogona kufambisa sarudzo nenzira inotarisirwa nemativi ose emuSouth Africa. Hongu pane zvibinga mupenyu zvabuda, asi vazhinji vandanzwa kusanganisira mutungamiri weDA vari kuti sarudzo dzinenge dziri kufambiswa zvinenge zviri nani.
Vatongogara, tichitarisawo mafambisirwo aitwa sarudzo muSouth Africa, zvamungataurawo.
Tiri paramenzi nezvatiri kunzwa zviitwa South Africa. Vanhu vanovhota murinya ravo and tiri kuona kuti South African Independent Electoral Commission iri kuita basa neparinogona. Zvoratidza kuti democracy is going in South Africa. Zvoratidzawo zvakare kuti mabatsirwo ari kuitwa basa South Africa anofanana neatinogara tichiita muno Zimbabwe. Zimbabwe Electoral Commission tavaza izvozvo kuti na 2023 election vakambundiza mitezo yavika yaita maexit polls, saka nhasi avona aiwa South South Africa was political party years under Chita, my ex-co service.
Profesa Mukonza,
ndatida kuti ndingotibatsirane navatongo gara panyaya yekuti pane kufanana pamafambisirwo esarudzo pakati peZimbabwe neSouth Africa. Hapana musiyano mukuru. Chekutanga chatinoda kuti titange kutoongorora ndechekuti maumbirwo eZimbabwe Electoral Commission vanhu vanotori mairi vamwe vacho vanenge vachinyutwa pamusoro pezvavo. Saka sangano reZimbabwe Electoral Commission pachezvaro tisati tatomboenda kusarudzo panenge paine matambudziko pamusoro pemamiriro ayo. Saka tikatarisa muno muSouth Africa Independent Electoral Commission vanhu varimo mukati maro mapato ese anenge achiratidza kugutsikana, hapana panonyanya kunyunyutwa zvatinoona kuZimbabwe.
Vatongogara mataura nyaya yemaexit polls, asika kuZimbabwe tinoona kuti bato reZANU-PF ndoroga rinenge richiita izvozvo mamwe mapato haakwanisi kunge achiita izvozvo.
Inyaya yekuti ZANU-PF yakarongeka inenge ichiziva ine maresearch department akawanda pazanupiefu, saka vanenge vachiziva nyaya idzodzodzo kuti aiwa ndokufambidza nenguva ndokufambidzana nezvirikuitika pano panyika. Saka ZANU-PF iri kumupeni munyaya dzekuona nyaya dzesarudzo. Saka tinoona kuti mamwe mapato atidzidzo tinofunga kuti muna 2028 vanenge vachizoonawo kutiwo maexit polls yakadaro kana vazofungwawo kurongedza kuZANU-PF.
Profesa Mukonza, hanzi muZimbabwe vanhu vanokwanisa kunge vachiita zvaitwa muSouth Africa izvokuti mapato anogarira nhengo dzavo panze nematebho vachiwana havari kuti maexit poll. Mungaona zvichiitika here muZimbabwe izvo?
Kwete, izvozvo hazviitiki zvakasununguka sezvatiri kuona muSouth Africa nekuda kwekuti muZimbabwe environment yacho yakazara kutya nekutyisidzirana. Saka zvazvinoita ndezvekuti ivo vemapato anopikisa kuti vatoita sekutaurwa maita kuti vatongoita tafura yavo uye vanhu vavhota kuti vasununguke kuda kuzonyoresa kumatafura evanopikisa. Hazvingaitiki nekuti vanhu vanenge vatori nekakutya. Zvobva zvabata futi kunyaya dzeraramo nekuti inoziva kuti pane kakusarura kanozoitwa kana vanhu vaakupuhwa zvekudya gore rino igore renzara. Saka vanhu vanenge vachifunga zvakawanda wanda izvo.
Vatongogara,
aiwa izvo ndingotaura kuvanhu vanenge vachishaya zvekutaura. Muno muZimbabwe matogara tinotoziva kuti uyo anosapota wachamisa, tinotoziva kuti uyo anosapota wamuonzera even kumaruva kwatigiri vanhu ivavo vanongozikanwa. Saka hazvishamise kuzoona munhu iyeye ari patebho paexit poll bhozi vanhu ivavo vepresident havasi zvipoko vanhu vatinotogara navo tinotoziva kuti ava vanoita zvematongero nekuti vachitapota opposition. Saka hapana zvingazvizvi zvingazvoitiki.
Profesa Mukonza, tigadzire tipete chirongwa. Toti ANC yakundikana kubuda nezvikamu zvinotarisirwa kuti inge ichikwanisa kuwana ingadzi majority, tingaona here pachiitwa shanduko dzemitemo muSouth Africa uye zvinosiya papi ukama hweSouth Africa neZimbabwe?
Zvinogona kubatabata ukama ihwohwo zvichizosiya ZANU-PF government isina kunyatsogadzikana.
Vatongogara, tipete chirongwa.
ANC ndiyo ZANU-PF yeSouth Africa. Hapana wei yekuti ANC ingakugenisa icho. Zvaangofanana nekuita example yekuti kwezuva rakazobuda ndibva kumadokero ichienda kumazuva, zvinhu zvisingaitiki.
Avo vange vari vanongorora zvematongero enyika vari nhengo yeZANU-PF vaSnobel Tongogara vari parunhare muHarare. Mhandwa wavo zvakare kubva kunyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Ricky Munyaradzi Mukonza vari parunhare muSouth Africa muhurukuro yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Vanhu gumi nevaviri kana kuti majurors vari kubatsira mutongi panyaya iri kupomerwa vaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vari kuenderera mberi vachizeya zvakaturwa kudare nezvapupu. VaTrump vari kupomerwa mhosva yokunyora zvekunyepa pamagwaro avo ezvekufambiswa kwemari dzekambani yavo nekuda kuvanza mari yavanonzi vakabhadhara mumwe mudzimai anoita zvemafirimu epabonde kuti vakwanise kukunda musarudzo yemutungamiri wenyika muna 2016. Asi kutsvaga rutsigiro musarudzo dzemunambudzi gore rino kuri kuenderera mberi panze pedare.
Kwe maso ndo umatana tu ose afura, wa Donald Trump wange wachigunumuna kuti zvokuendeswa nje swa kwa uko matare zine chekuita nesu matongu re enyika vachiti.
There's never been anything like this in the history of our country.
Izvi hazvisati zvamboonekwa kwa munhurondo ya America. Ndezve manyepo. Kuda kuvhiringidza sarudzo nenzira isati yamboonekwa.
Vari kukukudzana nava Trump va Joe Biden. Vange vasina kumbotaura nezvenyaya yava Trump iri kumatare iyi kubva zvayatanga, asi vhiki rino vakazotaura apo mutambi wemafirimu ane mukurumbira zvikuru Robert De Niro akaita video inotsigira vaBiden ari panze pedare riri kutonga vaTrump kuNew York. Anobuda achiti,
when Trump ran in 2016 it was like a joke. This buffoon running for president. No, never could happen.
Paita gava Trump rutsigiro muna 2016. Raita kunge dambe chairo. Raita sekunge munhu anotyora vanhu mbabvu nekuseka. Aitsvaga rutsigiro rwekutungamira nyika. Taifunga kuti hasi akatungamira. Takakanganwa kuti munhorondo dzepasi rino pane vaiita kunge zvedambe vakatora masimba vanhu vasingafungire vakaguma voita zvehumbimbindoga. Nava Trump tine mumwe mukana wechipiri nekuti iko zvino hapana ari kuona kunge ndezvedambe.
Chipanga mazano chava Trump vaJason Miller vanoti izvi zvinoratidza kuti vaTrump vaitaura chokwadi nguva yese iyi vachiti,
so the Biden folks have finally done it after months of saying the politics had nothing to do with this trial.
Zvino vaBiden nevanhu vavo vazobuda pachena mushure memwedzi yese iyi vachiramba kuti mhosva dziri kukomerwa vaTrump zvine chekuita nezvematongerwo enyika. Takuona vachiuya kuzomira panze pedare riri kutongerwa vaTrump vachiratidzira muManhattan muNew York.
De Niro anoti kushambadzira vaBiden kwaakaita kunobudisa pachena kuti vaTrump munhu ave kuita zvinhu zvinoratidza kusagadzikana mupfungwa nekuda masimba kubva zvakundwa musarudzo dzemuna 2020.
Now he's running again, this time threatening to be a dictator, to terminate the constitution.
If I don't get elected, it's going to be a bloodbath.
Ave kuda kukupidza zvakare. Iko zvino anoti ave kuda kuita zvehumbimbindoga nekuvandudza bumbiro remutemo. Ari kuti akasasarudzwa pachadeuka ropa. Trump anoda zvekutsiva uye achaita zvose zvaanokwanisa kuti akunde musarudzo.
I'm Joe Biden and I approve this message.
Mutauriri wechikwata chiri kutsigira vaTrump muzvare Caroline Leavitt anoti,
because Joe Biden is weak, he's pathetic, he's a threat to democracy, not only with this weaponization of our justice system.
Joe Biden indonda chaiyo anotozvisa tsitsi, anogona kukanganisa utongi hwedu hwejekerere, kwete nekushandisa matare sembato, asi kuti nemitemo yake yekusava nemabhodha akasimba zvokwakuti vanhu vakawanda vapinde muAmerica vasina magwaro. Kuri kupinda vanoita zveutororo ne mbava upfumi hwakaita mamvemve. Takatarisana nehondo yepasi rino yechitatu. Izvi ndizvo chaizvo zviri kuda kunzi zvigadziriswe nevanhu vemuAmerica.
Ongororo yakaitwa nenhepfenyuro yePBS yakabatana neNPR neMaris Paul inoratidza kuti vavhoti vazhinji muAmerica havasi kunyanya kutevera zvokutongwa kwavaTrump. Vanhu gumi nevaviri vari kubatsira mutongi ndivo vachazivisa kuti vaTrump havana mhosva here semutungamiri weAmerica wokutanga kumiswa pamberi pedare kana kuti kuvabata vane mhosva. Nyaya iyi yatumirwa naScott Stearns weVOA. Mukaiverengerwa neni Tanonoka Wande weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLife Talk Women's Roundtable na 8 manera nhasi chiri kutarisa nezvenyaya yevanasikana vari kuroorwa kana kuroodzwa vasati vabva zera. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vamwe vatendi vekereke yeUnited Methodist Church varatidzira muHarare nhasi vachitsutsumwa nenyaya yokubvumidzwa kwengochani mukereke iyi. Zimbabwe inonzi iri pakati penyika dzemuAfrica dziri kubiwa goridhe riri kuendeswa kuUnited Arab Emirates.
kuverengwa kwemavhoti kuenderera mberi muSouth Africa. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai nemufaro.